vechidiki vanobva kuZimbabwe vakaswera vachishuvira kuti dai vakange vari kumusha vaikwanisawo kupinda muurongwa hwekucherechedza zuva revechidiki pasi rose. Zuva iri rakacherechedzwa nezuro muBotswana. Asi vechidiki ava vanoti vakaswera vachiita mabasa avo semazuva ose. Muzvare Precious Moyo avo vane makore 24 vakaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndekuzviitira bhizimisi ravo. Asi vakati nokuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi muZimbabwe vari kuswera vachiita wakiti negonzo nemapurisa emuBotswana sezvo vasina mvumo yekugara munyika iyi. Muzvare Moyo vanoti kusava nemagwaro ekugara muBotswana zviri pamutemo kunoita kuti vatadze zvakare kutangisa mabhizimisi muBotswana kunyange hazvo mikana yokuzviitira bhizimisi iripo.
Apa nyedzi mapurisa kunogwa hazvizokwanisi manje kunge tine mukana woyo kuti tiite like maproject what what boys fesi chatangopindwa bepa ntone bepa rako. Saka zvimwe zvachona unongozvitozvihwandisa nyange uine mukana wekuita zvinhu zvakanaka hauzokwanisi kunyatsozvibudisa nekuti one unenge uri legal hauna mapepa. Saka nyange uine mukana unotohanda unodzokera kumashure nyange uri able kuita sei kuita zvimwe zvinhu. Mayuti ekunoku anonyatsobatwa zvakanaka ende vanonyatsotofila kuti vari pai vari munyika mavo vari free zvakanyanya. Inyika ine runyararo haina mhirizhonga mhirizhonga ende vanonyatsotila kuti tiri pai tiri munyika medu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine makore 24 kuberekwa icho chakaramba kudomwa nezita chinoti mamiriro ezvematongerwo enyika anofanira kuchinja kuZimbabwe kuitira kuti vechidiki vavhurirwe mikana yekushanda. Chizvarwa ichi chinoti kushayikwa kwemabasa muZimbabwe kuri kukonzera kuti vechidiki vazhinji vatize munyika. Vachinotsvaga chingavararamisa kunyika dziri pedyo nekure dzinosanganisira Botswana, South Africa, Britain, America nedzimwe dzakawanda.
In Zimbabwe totarisiro budiriro munyika mberi kuti vanewo mabasa ngozi takapasa nemachikoro but kuti tione kuti chekuita hapana. Saka takutongoperera kuya kune dzimwe nyika unoina Botswana tingotsvaga kutoreramo ngozi hatina hope yekuti tikwanise kuitawo munyika mberi kuti titewo nechikoro chako ndiendewo ndiwanewo basa kundiraramo hapana. Saka ndakutotravhera kuti ndiwane kuti baba wo namai vaonewo kuti vararamewo kunyika kuti hakwanisi kubata chaita kudai maitiwo shanduko maitiwo kati ukauyawo kana shanduko yekuti kana zvimwe zvitsvawo zvinouyawo tangirambe tichingoti tare izvozvo tisezvo zvangu tidava titichinjirawo kana zvine zvikuitika munyika medu zvii dai vambopowa mumukana vaona kuti zvinopambosei. Haa zvinorwadza kuti vamwe vari kuserebhureta kufara munyika mava ndii semanyuti.
Zuva reInternational Youth Day rakarangarirwa nenyika dzakawanda pasi rose paine chinangwa chekuzadzikisa kupa vechidiki mikana yakanaka yekuzeya nhuna dzavo nevanotungamirira kuitira kuti vawane mikana yekuti varatidze unyanzvi hwavo mune zvemitambo nezveupfumi mumatunhu avanogara. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana ndini Shingirai Madondo.